Gary, the Siva Mundari, we have no Jimari, that they are going standard. Don't know what to keep them when they went there. I do not know what is that.
Damascus, the Afro guy. Dingati ya muimbe achiri kusumukira from Zimbabwe. Anoita inonzi Afro fusion music. Basically tino sanganisa ma traditional sound ACAT nao mu Africa. Rimwezi omu kuna undinzi kwa ndiri kuna na Bongo, kuna na Tanzania huko. Rimwezi omu kuna undinzi kwa ndiri kuna na DRC. But basically tuku tisu tukuda kungo uumba chino wane from African sound.
Mkoma Damascus, zvii zvamakati rongera gore rino?
Tine ma singles, akati wandia ndoda kuburisa this year, ne ma videos as well, plus pane ma local collaborations amuchaona, amuchanzwa, and ma videos, akati wandia, ndo zvatiri kuedza kuti 2020 tiachivewo.
Pama collaborations amuri kuita ya, muri kuita nana ni chaizvo?
So far andingati collaboration ya chiri process kuronga ndeya Freeman ne mamwe andisati nda vashua, but we hope kuti tikasuka kwavari tinokwanisa kutaura navo tikaita something. Chizomuchiona kuti igore racho richiri kutanga, zvakawanda zvinogona kuitika.
Tiri kuona vakawanda munyika umu vari kufarira kambo kanonzi Kwende. Mukatiudza kuti mu sambo wemando ipi?
Kwende isongo yatingaisa kuma type emimanzi aya anonzi ma club songs, ekuti tinenge tichiridza, tichifara, tichiita sei, tichitamba, takasununguka, tichikanganwa namo dzedu dzese dzinenge dzichiitika mudzimba, sezvo muchingoona zvinhu zvakadai sokukoma.
Kambo aka kane video. Makaitsikisa sei? Tiri kuona kuti iri kufarirwawo nevakawanda.
Kuibika kwatakaita zvakati remei, asi kuti naMwari takangokwanisa kuti tiburitsewo chinhu chakaapprisietiwa nevanhu vakati wandei. Ndichiri kusimukira, so palevhel rangu I think takakwanisa kuti timire mire kusvika pamastandards emavhidhios ariko mazuva ano. Although takati limit kwe nema resources, tino vimba kuti pama next videos atisha improve.
Kunze kwa iyo Kwende, pane dzimwe here nziyo za makatsikisa?
Ndinao ma singles andakaita before, ndina sister Bettina andakaita na Nati O. Ndine imwe iri kutobuda this week. Ipapa munofanira kungotarisira ipapa before Valentine inonzi Kwauri Koko, endakaita na T Gons. Akati wandei tingatopedza time tichima menshena.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotendai mukoma Blaine nekundipawo mukana wakadai also. Thank you. Standard.